Kana wati tiite ngatiite kwete kuda kumbonditemera aiwa andizimira raunozviona nguva yawada chimbomira zvekuda kudada inga wambonditambisa pada ndichakutengera prada wombono slayer slayer uchitengesa mbatatisi usandiravidza makanyanisi mwoyo wangu unobva watomira kana zvelove zvinotombomira ndotombotanga zvangu kumbokwira upstairs ndakamirira kuti iwe unditevere ndinongoda undimonere panapa handingambosere everyone can afford this kunge mazowe munguva yesama ukanyimwa nyama how would you handle it ini ndaitozova panditi handit takavaona vari pahit pavanyepa vapindwa nechando takazopinda navo mudondo ndikarovawo zishoti rebilabong femeza hapo warohwa nenyongo ndini ndaiva munyaradzi uchindiona kunge baranzi uchidyiwona munyaradzi ndiri farazi une moyo wechiganazi uri muparadzi pamwe dai uri mumwe dai tiri pamwe dai tatova pamwe asi ukadzoka magevha harangu wakasiya ndichinyora mavhauzi mwoyo mako makazara madhautsi ndaingoda tingotenderera 1-2 kana 3 zvemarounds ndakabuka zvekumiswa zvekudyiswa kana wati tiitenga tingoitai chingwani pao dzinenge dzakangoti kwindi apa hadzina zvivindi iwe chinja kana bizimisi kana remabhaudhi raramba fonera proudi wobva waisa fone palaudi musavhairira vanhu kuti munosasa nembinga umwe musi muchamukira bhinga seyakahunuka kukechikirimba nekekuda kubata zvinhu 1-1 dzimwe nguva ita chibhadhimani kwete sedhimani chingomupa masidzi anongonorima ega anoda quantity over quality vanokutengera banga uri stack vozongobatika pakaira cake vadyire bonzo zvasane steak usava trust usare mistake vadondidzonzera tambo muround ndichango fly kunge tight that's right kusandisiza ndishandire sprite yeah
Esto has been said.